Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reNational Assembly rinoudzwa kuti kupinda mumigwagwa kwemauto achishanda nemapurisa kuri kuitika pari zvino kunogona kunge kuri kunze kwemutemo. Nyaya yava Ignatius Chombo pamwe neyava Kudzi Chipanga yonzwikwa mudare repamusoro nhasi. Ndinodzokora zvakare mangwana. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti wandu wevanhu vanyorisa kuvhota wapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa remDCT mudare reNational Assembly vaInnocent Gonese nhasi vaudza dare iri kuti kupinda mumigwagwa kwemauto achishanda nemapurisa kuri kuitika pari zvino kunogona kunge kuri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vagonese vati kunyange hazvo mapurisa nemauto akazivisa svondo rapfuura kuti achange ave kushanda pamwe chete, mutungamiriri wenyika anosungirwa nemutemo kuti azivise vanhu chikonzero chekuti sei mapurisa ari kubatsirwa nemasoja pabasa rawo. Vanoti basa reparamende kubvunza kuti vamunangagwa vakaita zvavanosungirwa nemutemo here kana kuti kwete.
Tine mauto ari kubatsira mapurisa basa. Bumbiro rinoabvumira kuita izvi uye anokwanisa kuita izvi chete kana apiwa mvumo nemutungamiriri wenyika. Asi isu separamende pamwe neveruzhinji hatina kuziviswa kuti izvi ndo zvave kuitika, uye ndinofunga kuti mutemo unofanira kutevedzwa.
Vagonese vati izvi zvaigona kuitwa nechiziviso kana kuti General Notice and Statutory Instrument mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vavimbisa vagonese kuti vachataura navamunangagwa pamusoro penyaya iyi vagozivisa dare zvavanenge vaudzwa. Zvikamu zveSection 213 yebumbiro remutemo zvinotaura kuti mutungamiriri wenyika ndiye ane mvumo yekupa mauto basa rekuita, uye rimwe remabasa aya rinosanganisira kubatsira mapurisa mukuchengetedza runyararo. Zvichakadai, mamwe makurukota matsva akagadzwa svondo rino atanga kupindura mubvunzo muparamende nhasi, uye gurukota rezvekurima vaParents Shiri ndivo vabvunzwa mubvunzo yakawanda kudarika vese. Vachipindura mubvunzo, vaShiri vati hurumende iri kuedzana pose painogona kuti chirongwa cheCommand Agriculture nezvimwe zvekubatsira varime zvibudirire mwaka uno. Vanomirira Harare Central vamurisi zvizvai vabvunzawo kuti hurumende ichaita sei nevanhu vari kunyimwa mbeu nezvimwe.
Pasati paitwa restore order tainyimwa isu veopposition mbeu nezvinhu zvecommand agriculture. Vamwe vacho munongozvinzwirawo munomu kuti vamwe vaitoti nyimba vacho vanoti vamuno tiri muhurumende tsvakudai. Saka tinoda kuziva kuti zvatava munew era. Saka tinoda kuti tizive kuti muchavhura here kuti vanhu vese vanoda kuita command iyoyo vakwanise kuti vawane kunyanyanyanya vanga vasiri kumusangano weZANU-PF.
Asi vaShiri avo vati vange vagara vari muzvirongwa zvakaita seCommand Agriculture vati hapana zvimatongerwo enyika pazvirongwa izvi.
Murimi wese ari muZimbabwe anokodzera kuwana mainputs kana ari kuCommand Agriculture as long as aita meet criteria inenge ichidiwa anowana. Kana iri presidential scheme munhu wese anopuwa, hapana rusarura rwunzi munhu wese bato rekuti hakuna mutemo wakadaro.
vanomirira kuwadzana East vanelson chamisa vange vachidawo kuziva kuti hurumende ichaita sei nenyaya dzemapurisa anongomira pese pese mumugwagwa achitorera vanhu mari. Gurukota rezvemukati menyika vaobet mpofu vati mangwana chaiwo vari kusangana nevakuru vakuru vemapurisa kubva kumatunhu ese munyika kuti vagadzirise nyaya iyi. Zvichakadai gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vazivisa kuti mangwana vachazivisa dare matanho ari kutorwa nevezimbabwe electoral commission kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu pakunyoresa kuvhota. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muri yekwa Timothy Stamps yaramba kutambira chikumbiro chehurumende chekuti vaStamps varadzikwe kuHeroes Acre muHarare ichiti inoda kutevedzera tsika yavo yekuradzika mufi kuburikidza nekumupisa oita dota. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera. Tine urombo tichakupai nyaya iyoyi, asi iko zvino tombokupai nyaya yekuti dare repamusoro nhasi raratidza kushushikana zvikuru nechinono chiri kuitwa nemagweta ehurumende kuti nyaya dzakakwidzwa kudare repamusoro nevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbova mutungamiriri vechidiki muZANU PF vakudzanai Chipanga Dzinzwikwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore varatidza kusafara nekunonoka kuri kuita magweta ehurumende kuunza kudare mapepe ekupikisa chikumbiro chakasvitswa navachombo navachipanga chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Mushore vaudza gweta riri kumirira hurumende panyaya yevaviri ava kuti chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso chinofanira kunzwikwa nekukasika, saka nokudaro vati magweta ehurumende anofanira kunge asvitsa kudare mapepa avo ekupikisa zvikumbiro zvevaviri ava panopera zuva ranhasi, kwete kuti vangoya kudare vakabata maoko chete vachiti vari kupikisa zvikumbiro izvi pasina chinozvitsigira. Gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vati chaita kuti vauye vakabata maoko inyaya yekuti havasati vawana magwaro enyaya iyi kubva kudare raMajor Street. Gweta rakamirira vachombo navachipanga valavhimo madhuku vatsinhira zvaturwa nedare vachiti havasi kufarawo nezviri kuitwa nehurumende panyaya iyi vachiti vasungwa vagarisa vari mujeri uku hurumende ichiita hayo zvekunanazira.
Hatisi kufara nazvo, itori nzira yavo yekuti vava pamwe vava kutyawo kuti vanhu havanokwanisa kuzobuditswa, saka zvese zvokuti taa kupostpona toda kuzoresponda kuda kungoti vatenge nguva yevanhu havagara muchitorongo because havana kana mareason angati dare rai repamusoro rirambe chipei.
Vamadhuku vati nyaya iyi yave kutarisirwa kudzoka mudare mangwana.
Tapinda mudare nhasi vestate vanofanira kunge vachitaura kuti vachiri kurambirei kuti ana chombo navana chipanga vasapuwa bei, havasati vapindura. Patakapinda mudare vhiki rapera neFriday vakakumbira kuti nyaya inzike nhasi kuti vaone kuresponda, vauya futi nhasi vasina kuresponda. Saka tazowira namudare kuti ngavachiresponda nhasi, vakarega kuresponda kana kunyaresponda ti nyaya yakunzika mangwana. Saka tiri kudzoka zvemudare mangwana musi wechina na9 makuseni.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yekuglenlon muHarare, uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukutora kwavanonzi vakaita mari kubhanga guru renyika rereserve bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza masoja zvichitevera mashoko akanga aburitswa nemukuru wemauto vaconstantino Chiwenga vachiti vaizopindira kana zvinhu zvasvika pakaoma zvichitevera makakatanwa aiva muZANU PF. Vasungwa vaviri avo vakasungwa pakapindira masoja zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street iro rakati vachombo navachipanga vaigona kuzokuvadzwa neveruzhinji avo varakati vakatsamwira vaviri ava nemhosva dzavanonzi vakapara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mu Muri yevaive gurukota rezveutano Dr. Timothy Stamps yaramba kutambira chikumbiro chehurumende cheguti varadzikwe kuIros Eka muHarare ichiti inoda kutevedzera tsika dzavo dzekuradzika mufi kuburikidza nekumupisa ovigwari dota. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vana vava Stamps vataura parufu varumbidza zvikuru ushamwari hwanga huripo pakati pavamugabe nababa vavo. Vana ava vatendawo zvikuru nekubatsirwa kwababa vavo navamugabe pamwe nehurumende yavo. Mumwe mwana wava Stamps vakinon Ronald Stamps vaudza Studio 7 kuti vamugabe vakavanyorera tsamba yenyaradzo uye vakataura navo parunhare vachiratidza kusuwa kukuru nerufu rwava Stamps.
As you know, he passed on a letter of condolences.
Sesa munoziva vakatinyorera tsamba yenyaradzo. Vakataura nemhuri yavamugabe nezuro manheru vakataura mashoko mamwe. Hapana zvimwe zvandingagona kutaura asi vakataura kuti vane chido chekutishanyira kana tapedza chiitiko chanhasi.
Mhuri yava Stamps yatendawo zvikuru kupiwa kweruremekedzo kuna baba vavo kuti vave gamba renyika asi vakati tsika nezvido zvababa vavo ndozvaita kuti vatore nzira yekupisa mushakabvu. Izvi zvatsigirwa negurukota rezveutano Dr. David Parenyatwa vati mhuri yekwaStamps yasarudza kupisa mutumbi wemufi. Asi vaParenyatwa vati kuHeroes Acre kuchangoiswa mucherechedzo weguva ravaStamps.
Tsika yavo vanokrimeta, vanovapisa, votora maashes acho vopiwa kufamily. Family ndo inoziva zvekuita. Asi paHeroes Acre paneswa aflag. Ukaona panika wa Editon Scholar. Havasipo, asi pane flake ine guwa rinenge riri hafu. Harisi full guwa, ndozvo vachaita kuna Stamps. Ndobve flake.
VaParenyatwa vatiwo hurumende yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushayika kwevaimbova gurukota rezveutano vaStamps. VaParenyatwa vati vaStamps vanga vari chiremba wevanhu vese vachibatsira ruzhinji pamwe nekudzidzisa vamwe vana chiremba.
Stamps aivari munhu ane mwoyo wakanaka, aivari chiremba wevanhu vese ende wazviona iwe kuti aida kubatsira kwakawanda, saka tinomutenda zvikuru, akatifundisawo zvakawanda.
Gurukota rinomirira dunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vatsigirawo mashoko aya vakati Dr. Stamps vakabatsira mukuvakwa kwezvipatara munyika pamwe nekurwisa denda reHIV and AIDS.
Dr. Stamps ndo vakawa ini ndakatanga kuvaziva nguva zhinji vari munhu anga achiona vachiva ari minista wehealth vachivaka mahospitari mazhinji akavakwa after independence. Vakanga vari mumwe vanhu vakaita ende ivo ndivo vaive leader. Ndichikureka nguva yavaive ivo minista vaParenyatwa vatitoti deputy kuratidza kuti vaive munhu anomenta futi. Nokuti zvakuti vaParenyatwa ndinoti vakatofunda kwavari uyezve vakanga vachirapa vanhu nemwoyo wavo wese. Vaita munhu wese kunyanya vanhu vadiki nevanhu vane HIV vanhu vane makronico ndingati zvirwere zvinonesa kurapa zvisingarapiki vaivada nemwoyo wavo wese kuvaisa padyo pacho. Saka ini kwandiri ndinoona ari munhu wokuti vazorora zvavo asi mabasa avo acharamba achionekwa.
VaStamps avo vakashaya vaine makore makumi masere nerimwe vasiya mukadzi nevana vanomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kuStudio 7 tikutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson nhasi vati America ichiri kufunga kuti pane mukana wakanaka chose werunyararo pakati peIsrael nevePalestine, kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kugadzirira kutora danho rinokonzera mutauro rekuti vati Jerusalem ndiro guta ravanocherechedza kuti rive guta guru reIsrael. Vari kuBrussels vaTillerson vati vaTrump vakazvipira chose muurongwa hwerunyararo kuMiddle East vachiti vane chikwata chavakatoisa icho vaTillerson vati chiri kushanda zvakasimba mukuedza kuunza runyararo. vakurudzirawo vanhu kuti vateerere zvakadzama mashoko ava Trump ose. Ndege hondo yeAmerica yerudzi rweB1B yabhururuka nepamusoro peSouth Korea nasi sehumwe hweurongwa hwekudzidzira zvehondo hwemubatanidzwa hwenyika mbiri idzi. Chiitiko ichi chinouya svondo rimwe chete North Korea yaedza chombo chayo chinozivikanwa kune dzimwe nyika kuti chinokwanisa kusvika kuAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvirikurudzirana kutanga mabhizimusi kumusha zvitevera kushanduka kwehutungamiri hwehurumende. Vakawanda vevanhu ava vanoona sekunge kupinda kwemutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa kwavazarurira goni ravakanga vachitadza kuzarura kwenguva yeutongi hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakamanikidzwa kubva pachigaro nemauto mwedzi wapera. Mumwe vari kunze kwenyika vari kukurudzira kutora mukana wekutanga mabhizimusi kumusha ndava Martin Guni, vanova mukuru wekambani yeCentury Business Academy Private Limited iyo yakavambwa kuSouth Africa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika uye zviri kuitwawo nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGuni.
Izvino takatarisa zvanga zvichiitika muZimbabwe ngoti mashonge mashoma nemapfura. I think tiri munguva inonakidza zvikuru kana muri vanhu vanofarira zvebusiness, nekuti pachinja hurumende kubva kugovernment yanganga isingape ingati mainvestment opportunities kumacompanies ari pedyo kunze kwenyika. Even vana vemuZimbabwe zvanga zvakavaomera kuti varane mabusiness avo. But right now tine new dispensation iripo, tine government inyuwa iripo, ende pana president ari kutaura zvine chekuita nebusiness. I think kana urimunhu anofarira business, we very much like what the president has been saying ever since he took office for the last few days. Saka ndinoona sekuti I think vanhu vese vari kunze kwenyika ka kana vakatarisa madevelopments esaya, I think vanofanira kuva nekufarira kuti neexcitement yekudzokera kuZimbabwe kunoita business. I know pane zvisari zvagadzirika zvakati o, but munoziva dzimwe nguva tinofanira kutora advantage yemaopportunities yakatange aya. Even zvisati zvava 100% correct, but I think we are on the way to recovery. Saka ukagara wadzokera kuZimbabwe ukaleta establish some sort of business in this kind of environment, I think unokwanisa kudyara miti yakasimba kuti pazvino zvinyatsofamba zvakanaka pamberi apo. I think unenge wane nepotsini rinani chaizvo kudarika vazhinji vanoda kuzouya later. Tinofanira kutora advantage situation iripo yezvinoizvi. Ndoo maonero andinozviita.
Vazhinji vanogaro chema tichitarisa mutemo uyu we51.49% uri muZimbabwe. Imiwo hamuutyiri here mutemo uyu?
Tine government inyana zvandamboreva ya ichangopinda mupower. Well, tina president minuwa nilebe kutiti correctly. Atora chigaro mazo mashu mwane nafua. In fact, zimu zandani chato zi tawara nda zandogo na ungo tawara yi zandu zikuti. I think ndezo nza wanafana kutari za izo president.
Totari sa u Waguni pachavo, business renyu ramuru kuita. Maka nangana nei ramuru ita.
Business rangu rino nzi sisa nambo revo kutangarino nzi Century Business Academy. It's a consulting firm in ita, you know, skills development. Tinorana ma courses akasiyana siyana kuvana vari business vari government kuti vanofanira kurana sei maofisi avo kumaneja mari, ende tine makosi akasiyana siyana. Also on the side tine a consulting side inoita zvebusiness process reengineering, kana kuti zvekubatsira mabusiness kuti ashande zvakanaka. Saka dzimwe nguva tinotora mabusiness ari kuda kuwaya kana kuti ari kuda kudonha, toisa team yedu ikokoko. And then team yonodi yondogara navo pasi ichivapa pfungwa dzakasiyana-siyana kuti munofanira kudaidaidaidai kuti bhizinesi renyu ritoise riende mberi. Tinovadhivhaizawo magavenment akasiyana-siyana. We have a platform inorana all across the sub-Saharan Africa, and tinoendawo even kuAsia, particularly Dubai, Qatar, and tichatanga kuenzana kuindia. And recently tatangawo kuti kuenda kuAustralia and some of the Caribbean islands. Tanga tiri kuFiji just a few days ago.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaMartin Guni vanova vakavambawo kambani inonzi Century Business Academy Private Limited kuSouth Africa. Vanga vari parinari kuSouth Africa kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti uwandu hwevanhu vanyorisa kuvhota hwapfuura zvishoma pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu. Kunyangwe hazvo chirongwa chekuedza kunyorisa vanhu vakawanda panguva imwe chete kana kuti blitz chiri kutarisirwa kupera musi wa19 zvita paine chinangwa chekunyorisa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe. Chikamu chekugumisira kana kuti phase 4 chakatanga nemusi wemuvhuro. Vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nemazana vakawanda vacho vainzi vane vabereki kana kuti mumwe wevabereki asina kuberekerwa munyika vari kunzi maaliens vanonzi vakatadzawo kunyorisa kuti vange vachivhota. Vamwe vanonzi vari kutadzawo kunyorisa kuvhota ndevaiva vane zvitupa zvisinganyatsooneke. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration Dr. Samuel Chindaro avo vanoti uwandu hwevanhu vanyoresa hunotogona kudzika kana pachitanga kupepetwa vanhu vanyoresa pari zvino.
Right, ndopataimbotaura nyaya yekuti zvinodipenda. Zvinodipenda nokuti vanhu vavari kushandisa kuti vatore mifananidzo iyoyo nemafingerprint kuti vakawana training yakadini kuti vakwanise kutora mifananidzo nemafingerprint. Nokuti zvinogona kuitika kuti zvinhu vacho matorero avanoita anokwanisa kunge asingazoenderane nemushini wacho paunenge wakuda kuzotanga kutsvaga vanhu vakadzokoredza kuti ukwanise kuongorora izvozvo. Zvinodipenda nekuti mifananidzo yacho nemafingerprint yacho zvauya kusevha kwacho zvakachena sei uye zvakatorwa zvakaita sei. For example, mucherechedzo ndewokuti zvinodipenda kuti mushini iwoyo paunotarisa chiso chemunhu hauvhiringidzwe here nekuti kwanga kune zuva, kwanga kune makuti kana kuti zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuita kuti munhu musuva akatorwa ndakapfeka magirazi here mangwana acho pamwe paanozonotorwa kune imwe picture anenge asina magirazi kuti mushini unokwanisa kutarisa here kuti uyu munhu anga ane magirazi neuyu asina magirazi vanhu vamwe chete kana kuti uyu munhu angoenda akanogera ndezi akanotorwa zvakare munhu mumwe chete. Saka zvinhu zvaakuenderana nokusimba kwe mushini wacho yaanoti software yacho yaari kushandisa Apis kuti how robust is it kuti yakasimba zvakadini kuti inokwanisa kusakanganiswa nezvinhu zvakaita seizvozvo sekuti ndebvu munhu ana ndebvu ane magirazi ane magirazi kwainaya kwangu nezuva kana kuti akaisa makeup kana haana kuisa makeup. Saka zvaakuenderana izvino nokuti mushini wari kushandisa unokwanisa kuongorora zvo zvakadare.
Saka uwandu hwevanhu vanenge vanyoreswa hunotogona kudzikira pana kana paakukwenenzverwa.
Zvinokwanisa kuitika, zvinokwanisa kuitika zvikuru. Tisingaiti kuti kana pane zvinhu zvinenge zvakatwa zvisiri zvisingaenderane nemastandard acho zvinokwanisa kuti mushini wacho paunenge wakuda kuzoongorora unokwanisa kutadza kuzonatso zviongorora wozopedzisira paita rimwe data risingakwanisa kushandiswa rinenge rakonekwa. Saka zvakakosha kuti iye zvino vari kuti vakarejista vanhu 3 miriyoni and vari kuexpecta kurejista bedi dabu that number kuti varambe vachidzidzisa vanhu vosina pamwe neexperience vanoenda vachidzidza vachiziva kuti maconditions ari kudiwa nemushini wavo ndeapi.
Nyanzvi munyaya dzemichina yekuvhotesa yebiometric voter registration Dr. Samuel Chindaro vari parunare kuBritain.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitetsenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Sangano reZimbabwe Peace Project kana ZPP rinoti kutyorwa kwekwedzero dzevanhu munyika kwakadzikira mwedzi wambudzi panguva iyo kurwisana mubato rezanupf kwaitsiriridza. Sachigaro weZPP vaok Machisa vanoti kunyange zvazvo kup kupindira kwakaitwa nemauto kwakadzikisa kuchikoro kwekodzero dzevanhu zvakanyanya. Vanoda kuona mauto achidzokera kunogara kumabaraki kwavo. Tanonoka Wandi Studio 7 aita hurukuro nava machisa pamusoro pegwaro ravo.
Kupindira kwakaita masoja kwakadere kumbunikidzwa kukodzero dzevana veZimbabwe chaizvo, nokuti mukatarisa zvaiita mapurisa mumigwagwa zvaiita kuita vanongofamba ndivo vanga vakatungamira chose pakutyora kodzero dzevanhu. Asizve handidi kusiya nyaya yeatingati mapolitical activists vanga vakatungamirawo kuti nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Ko kurwisana kwevanhu vebato rimwe chete makaona zvadzikira yakaita zvakwira?
Mapato ane enerji matongerwa enyika ane dambudziko zvikuru pakuposteredza kana kumbunikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi. Katarisa mubato rezanupf ndiye mafactions anga achitikise neanga achiti rakoti mapato maviri ayo aita kurwisana chaizvo. Tikatarisawozve zvakare kunana NDC kwanga kune kurwisana kwanga kurimo mukati, asi kwakanga kwakanyanya kuwandisa kwanga kuri muzanupf mairwisana mapato maviri
ripoti yanovhemba inoratidzazve kuti kuna vanhu vakawanda vakapa zvichemo zvokutorerwa kodzero dzavo nemasoja. Chii chamakawana apa?
Muna November mune chekuita nekufamba yatingati pachirungu freedom of movement, nemhaka yekuti masoja akapinda akakontrola Zimbabwe. Kufamba kwakasungunuka kwevana veZimbabwe kwanga kwasiyani nekufamba kwemunana Oktoba nana September.
Pane zvamakawana muna November pane ratidzo here kuti zvinhu zvichaita nani?
Chikuru chatinotarisira ndechekuti kana masoja akazodzokera kumabharaki zvinoitawo kuti tichiziva kuti nyika yedu yadzokera paconstitutional order. Kungoona musoja ari mustriti hazvinyanyi kusungunuka kusungunura vanhu. Ndaikumbirisa kuti dai waro masoja adzokera mabharaki vanhu vadi vanyatsoitawo basa ravo sezvinofanira kuitwa munyika inenge isingatungamirirwe nemasoja.
Sachigaro weZPP vaOK Machisa vachitaura vari parunare kuCape Town, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, vaimbova nhengo yeZANUPF AS Lumumba vanoti vadzokera kubato iri nhasi sezvo vari kufadzwa nemafambiro ari kuita zvinhu zvikuru sei pasi pemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Muchanganyauye weStudio 7.
Chakaita kuti ndipinde mumusangano weZANUPF mugore ra2012 changa chiri chekuti ZANUPF yanga ine chitendero chaikapa nyika. Kubvira paikasunungura nyika yakapa chitendero chekuti ichapa nyika upfumi hwayo hwaikaendera kuhondo. Hungave upfumi hweminda, hungave upfumi hwemaopportunity yevechidiki, hungave upfumi hwechikoro. ZANUPF yakaita chitendero nenyika yekupa nyika upfumi hwayo. Zvisinei ndapinda muZANUPF ndakaona kuti president wanga wasvika pachinhano chekuti wanga vasisiri kukwanisa nekuda kubudirira nechitendero chavakapa nyika. Ndo pandikasiyana nemusangano ndikati aiwa pano ndaguma musangano uyu hausisinei nevanhu ba. Sezvineiwo takabuda panze tikavarwisa, nekuti chatairwira ndechekutira kuti tidzokere patikatangira paya pekuti titodii kuti upfumi hwenyika huende kuvaridzi wavo. President Mugabe vabva paofisi papinda president vaMnangagwa, aiwa saka tinoramba tichirwisirei ZANUPF yanakaka saka tichidzokera tinosimudza basa patikarisira.
Asika vaLumumba vamwe vari kuti vaLumumba vanenge vatikasirei, mamaona sei kuti zvinhu zvasanduka?
Dambudziko nderekuti vamwe vacho vari kuda kundiudza kukasira nekunonoka. Iye azovaudza kukasira nekunonoka kwazvinofanira kuitwa ndiani? Azovaita makochi kana maticha ekuti ndivo vanonyatsoziva kuti nguva yekudzokera nekusadzokera ndeipi, ndiani wacho? Ndakatarisa politics mufunge munhu wega wega anofanira kusununguka kusarudza bato raanoda. Handina kuti kune munhu handiye kuZANUPF, handina kuti kune munhu ngatibudei muZANUPF. Inini ndakazvimirira secitizen yeZimbabwe, ndasarudza kuti chitendero chandipikira kupolitics iZANUPF.
Avo vangawarwa esi Lumumba washitora na Mavilas Mchanganya uyo Studio 7. Aiwa taba tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Anokone kene mfaro ndinwe nyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Doksi ya wina ntunga mili nkomo na standigile mchanga munaudze isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lokudukulana kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa eHarare kwakutshiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi khahlameza abantu abaningi eZimbabwe.
Idale lephalamende lihlaziya udaba lokuthi ukuba khona kwamasotsha esitaladeni kusemthethweni na.
So bona abantu bethathiswa ikungazi. Lokuthi kanti vele uhamba njani babe bona ngomdokotela uyavuka ezidecidela nje ukuthi akube ne-curriculum manager.
Umphathintambo omutsha wezemfundo uthi inhlelo zikamnumzana Lazarus Dokora zizaqhubekela phambili lanxa uZulu engazifuni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okubi phakathi kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri namuhla umbhobho wakhala wahawula. Abasiki bebunda bathi ukulwisana lokho kuqale ngemva kokuba omunye osebenza endlini kaChihuri ebone ipholisa elilinda endlini le eBorodeli lintshontsha impahla kaChihuri wasetshela elinye ipholisa ebelisanda fika. Ipolisa leli libikwa liqonde kumantshontsha yena ohle walihlangabeza ngombhobho wayiqhunsa iFN yakhala yabongolela. Iphephandaba leThe Herald lithi umpolisa lo obesedutshulwa uphange wabiza abanye bakhe bazomhlasela umadubula bagombolozela indlu kodwa waqhubeka edubula baze bambopha esephelelwe ezinhlamvu. Engakabotshwa umadubula olipholisa le-support unit ubikwa elumathise indlu kaChihuri ngomlilo yatsha kolunye uhlangothi njalo kwatsha lempahla eningi. Ukulwisana lokho kubikwa kuthethe amahola amathathu.
Wokhokhela amalunga edale lephalamende kubandla le-MDCT umnumzana Innocent Konese usekhweze udaba lokusebenza kwamabutho esenza umsebenzi wamapholisa athi akukho emthethweni ngoba kwakumile kube ludaba olwethulwa ngumongameli njengalokho okuthiwa isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
UKonese uthi lokho kwenziwe ngabakubutho bemanyana labasesipholiseni bekumele kwenziwe ngendlela esemthethweni njengalokho kuthiwo isigaba 213 kusisekelo sombuso esikubeka sobala kuba kuyini okumele kwenziwe lapho kumele abakubutho baqhube umsebenzi othize.
What we've heard, Mr. Speaker, our pronouncements.
Esakuzwayo thina inkulumo yokuba abakubutho sebesebenzisana lamapholisa njalo kuyinto yethulwa inkokheli yalezinhlangothi zabomvikela. Kumele kube ngumongameli wethula lowo mbiko ukwazisa uZulu ngosekusenzakala lokuba besikhona isidingo sokwenza lokho kulandelwa okumunyethwe yisisekelo.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu waseGwanda uthi osekusenzakala kusethusa kuye labanengi elizweni.
Iyethusa
iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Njengoba kungena kwakhe kuvele kwasuswa yi-army, sicabanga ukuthi okumenza afake amabutho la ukuthi uyenzela ukuziprotector.
Ngakolunye udaba njalo oluthe lwahlafunwa khona edale lephalamende, umphathintambo ogatsha lwezenzakala elizweni uDr. Obed Mpofu utshela idala ukuba kumele kulungisiswe okuphathelene lezokusebenza kwamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu, kodwa izigangi zile ndlela lazo ezibanjwa ngayo, into yama-roadblocks into engathi adikhahlameza abantu abaningi ezimbabwe. Uhlelo lwama-roadblocks kalulubi, kodwa khanya lulubi ngendlela athi wasebenza ngayo. Yiyo into yokuqala engizadila la, ngiyahlangana labo kusasa amapholisa wonke.
Uthi lalapho uZulu edinga imvumo esukela emapholiseni ukuba atshengisele lapho kukhona akhonona ngakho kokwenzakalayo, Umpofu uthi kumele kwenziwe kulandelwa umthetho.
Cela bonke labo bavumelana ukuthi benze umthetho lowo bawulandele njengokuvumelana kwabo. Ngokuthi kulokwenzakala ukuthi nxa sekuvunyelwene kugcine sekusenziwa izinto ezingavunyelwanga ngazo, then amapholisa kumele bathathe inyathelo kubo labo abafuna ukuphambanisa isivumelwano silesi.
Okunye kokuxoxwe ngakho kuludaba lwezokulinywa kwamasimu ngaphansi kwezinye inhlelo, lapho umphathintambo wezokulima u-Marshall Perence Shiri eveze ukuba kungasoke kwaba lokubandlululwa kwabantu lapho betholiswa impahla yezokulimisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga ngokugcwala kwamasosha ndawana yonke, besithi lokhu kwenza bazizwe angani baselizweni elilempi. Kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu ngoba kusobala ukuthi ibutho yilo elibusayo.
Iqiniso yikuthi kubusa ibutho, ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotha, kanti umgabo ukhitshwe ngobani? Angithi ukhitshwe libutho. Ibutho lisusa amapholisa emgwaqweni liwasuse ezindaweni lapha kade esebenza khona. So ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu, njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela sotha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuzo.
Bakhona abathi amasotha kawathembi amapholisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe, ngakho abona ngani amapholisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapholisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofakwe libutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Amapholisa abekhangelwe vele njengabantu abathembakale kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapholiseni. Lanamhlanjena abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela bazuza izimali akade bengazizuzi, eke sezihuquluzwa ngamapholisa ziphele du. Ngakho-ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibo abaphetheyo, ngokuba yibo vele asebebambile. Amapholisa kabayathembi, bathi ngawendulo ngawalwana umbuso odlulileyo.
Edale lephalamende namuhla amalunga ebandla le-MDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu, esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisizwe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho, ngoba phela singayekela kungonakala kusiya phambili, kodwa phela siyabuyela emuva vele ukuthi kanti vele yena umnangagwa bakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Ngamangala ngamasotha abhode emgwaqweni ukuthi afike kanjani, kodwa ukuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi yi-civil authority kumbe amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi umsebenzi othile upresident njengomongameli welizwe acele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapholisa ngamasosha. Kukhulunywa ngakhona lokho ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasosha ngokuvikela ama-borders elizwe, ngokuvikela i-independence yelizwe, ngokuvikela umhlaba welizwe, ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe, kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapholisa lapha besehluleka khona sekudingeka ukungezelela amandla okuthi mhlawumbe kulobu gebengu obuthize kumbe kulobu bobuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapholisa khona. Kodwa lokhu asikuzwanga ukuthi amapholisa ayehluleka, silokhu esigcineka kuthiwa kwehluleka umgabe ukubusa kwamapholisa yikho esingakuzwanga. Baqondile-ke ukutsho kanjalo abe-opposition.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezifika amachumi amahlanu esezivaleke kwele South Africa ngemva kokuncitshwa ubuphepheli kwele Botswana, abanye babo abayiziphepheli enkambeni eduki sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela ukungena kwahulumende omutsha okhokhelwa umnumzana Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalekileyo bebedinga ubuphepheli eBotswana kusukela ngomnyaka ka-2015. IBotswana yalile ubanikeza ubuphepheli kodwa umthethandaba waphezulu we-High Court kade usanda unquma ukuthi bakhululwe esitokisini abantu behlala kiso ese-Center for Illegal Immigrants edolobheni le-Francistown. Ngemva kokuzwa inkululeko ngemva kwenyanga ezimbili, uhulumende waphanyeka impikiso kusinqumo somthethwandaba waphezulu e-Court of Appeal. I-Court of Appeal yona ithe abadinga ubuphepheli laba kumele baphindele esitokisini se-Center for Illegal Immigrants. Kade kufanele baphindele e-Center for Illegal Immigrants ngomgqibelo, kodwa babone kungcono ukubalekela bangene e-South Africa. Abanye babo abavela e-DRC babalekele e-Zimbabwe, kukanti abanye baye e-Namibia le-South Africa. Igqwetha ebelimela abadinga ubuphepheli laba, umnumzana Morgan Museki, lithi kusele oyedwa kuphela owe-Zimbabwe yena othi kafuni ukubalekela emazweni akhethwe ngabanye bakhe.
Who is not willing to go back to Zimbabwe is the one who...
Kulomunye ongafuni ukubuyela ekhaya uthi usalinde ilizwe elingamthatha ngaphandle kwe-South Africa, Namibia kanye le-Zimbabwe. Uthi angeke ebuyele e-Zimbabwe ngoba wavela khona.
Abanye laba abadinga ubuphepheli balabantwana abancane njalo abakhwabithi ukugcinwa njengabantu abephule umthetho, bona bedinga ubuphepheli. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abathola ubuphepheli eBotswana kudala sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela inguquko kuhweka uhulumende ebekhona eZimbabwe emavikini adluleyo lapho wayengumongameli Robert Mugabe osuke esihlalweni kwangenwa Emmerson Mnangagwa. Kodwa omunye wafika enkambeni yesiphepheli eduki i-refugee camp ngo-2008, umnumzana wasu TV uthi noma abantu sebeqale ukuphindela ekhaya, iningi labalekela udlakela lokhe likhona lisithi aliyindawo.
Uyabona laphana kulama-mixi, abantu abalaphana bamixi lapha. Abanye abayazi into ababalekele because baba ngo-2008 vele abantu bazi ukuthi abantu basha bathi babalekele umjumo. Udlakela bangalungakafiki kiko, abanye vele basesa direct udlakela. So aba-2008 laphana ababonanga lutho onjani.
Kulezi phepheli ezeZimbabwe ezifika amakhulu ayisikhombisa i-600 enkambeni yedukwi, iningi labalekela udlakela lokhetho luka-2008. Abanye bathi abangeke baphindele ekhaya ngoba abantu ababahlukuzuzayo lokhe bekhona esikhundleni. NguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Rex Tillerson uthi ucabangela ukuthi lokho kulethuba lokukhumisana umlotha kwabe-Israel labe-Palestine, lanxa umongameli Donald Trump esethethe isinqumo esizadala inkulumo sokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo se-Israel.
Iziphathamandla ezizama ukuletha ukuthula kwele-Afghanistan eselibhidlizwe yimpi yomdeni zithi abahlamuki bethalibhani sebevunyelwa ukuvula iofisi esigodlweni iKabul kumbe ingqe lapho abafuna khona, kodwa bona bayala.
Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhoxazwe oqondiswe kubokholo lwesimuslim lwabantu abesihlobo sesiRohingya. Umphathintambo wezemfundo omutsha usikhwicamfundo Paul Mavima ubikwa esithi uhlelo lwezifundo zesikolo olwe-new curriculum olusungulwe ngumnumzana Lazarus Dokora esabambe intambo zalolu gatsha luzaqhubekela phambili ngoba lwaluvunyelwana kuhulumende ngaphansi kohlelo lwe-Nziramasanga Commission ngomnyaka ka-1998. Umnumzana Mavima uthi uxwayisa umphakathi ukuthi ananzelele ukuthi uhlelo lolu alusoze lwesulwe, njalo uhulumende usekhuphe imali eyizigidi ezifika phose ichumi ukuthi isetshenziswe ezikolo zemaphandleni ukuluthuthukisa. Iningi labazali lababalisi ebelingathandi lolu hlelo lijabule kakhulu kunsukwana ezedluleyo lisizwa ukuthi umnumzana Dokora kaseyi kuphatha ugatsha lwezemfundo. Abanye abakhulumele intathela izindaba ze-Studio 7 bese betshayele umongameli Mnangagwa ihlombe besithi uzwile ukukhala kwabo nge-new curriculum lokunye, yikho ekhuphe umnumzana Dokora kulolu gatsha. Asizweni amazwi abo.
Ngithabile kakhulu ukuthi uDokora bamthuthile kwi-curriculum yakhe ahambe layo, kambe bakuzwa ngaphi ukuthi umntwana o-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10 e-university, umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10 kuzani khona lokho? Bathi abazali kusithwabisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi-ningi zama-new curriculum alalayo, umntwana abasamali kebana besenza ama-curriculum futhi kuba ngokubenza abantwana kubafaka kwi-risk yokuthi kulapho behamba besiyangena emahofisini bezindlini bevota kubafaka kwi-risk yokuba-abuse.
Kuphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathintambo wezemfundo. Usuke wananzelela ukuthi hayi ube possessive wabe sezikorektha.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokora akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo bafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane, asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatisha akudala esesivele sikhona sasesijayele umfundiso wakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu yikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye ikhalikhambele bani iyancindezela kakhulu abantu ilungele zethu ngenxa yokuthi kunenge okumele kufunde, kodwa isikhathi somuntu wayeselekuyasinisishwane ikakhulukazi ngakhayela izikole ezithi siyawothi sekulawuthi akangene emini kawundana udangangene ekusen. Abazali labantwana sebekhala ngama-homework siyashaya kuze kushaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane. Uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho baswela lo mnedayo ngoba umzali yabevele edinyotho abasela msebenzi ukuthi baqhatshiwe. So umzali yabe thina enqume ethengisa amatamatisi senzani. So khonokhu abantwana abaningi abahlukuli ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ngomntana kamakhelwane athi zegcela i-smartphone kimi ukuthi ayi-researche umsebenzi akhe agugule umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthi wena idata kanilayo ukuthi nami ngimenzise. So yethu mhlawu abantwana labo basayele emuva nxa sesikhangele ngelingelo zemfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi wena uyaswela wena uyathola. So i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo ilokuncindezela okuthize. And kunezindawo ezithi ukuthi yathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali sixoxa nabo kakhulu bathi wena sebesenza konkena ukuthi bona bayacela abantwababo kumbe bona ngokwabo babhalele abantwana ama-homework umntwana ngokuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyela emuva wethe phana ngangikubhalele khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engayo ngoba umntwana yabesisa ukuthi uma engashi engabhalanga isikolo uba senkingeni.
Labo ngabalaleli abakuzigaba ezitshiyeneyo zelizwe kanye labalwela ilungelo loluntu abakhulumele intathela izindaba ze-Studio 7 kunsukwana ezedluleyo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think abantu bebe-celebrities ayikungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi uDokora akathitshelwanga ukuthi bona basebekhahlile ukuthi abamfuni. UDokora wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalamenti. So ama-victims kwaba yilabo abangaso ama-MP and uDokora wayengaso i-MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili, mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kaDokora yedwa ungaso ihlelo kakhulumende kodwa inyu curriculum entsha kwakuluhlelo lukakhulumende okuthi ukuthi lo uminista omutsha obuyayo alandela uhlelo lukakhulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthukuza kwaye le new curriculum ekhontinue njengoba ethilo so ngibona abantu babethathiswa yikungazi nokuthi kanti vele kuhamba njani babebona ngani udokotela uyavuke ezidicidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha
kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala kutshonela ukufundwa akufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho okunjengamakhompyutha lamafoni
ngombono wami ngibona ngami kwakungayiphela i-curriculum le entsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule report eyayibhalwe ngondlela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngami iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani but ngibona ngani ngaba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyi-introduce i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutho lokho lalokho lalokho so ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into leyenzakalayo le i-wrong but isikhathi esingabuza abantu ukuthi kade vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana hayi into zokufundisa kazikho but I think it's just ngathi khona ngama-challenges uhulumende ayemele walungise because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe ababalisi labo balungisiwe abazali batsheliwe xa ususa ukuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana intri engwana lapho kungena magetsi khona uzayenzani osedombodema uzayenzani ngoba simdisadvantage umntwana ofunde eHarare ulogetsi ule computer ule internet efast ukhanti osengwana ngale icomputer kayila magetsi le internet kayikho so yikho lapho udokotela ayemele lo hulumende wakhe bekulungisa otherwise I think isikhathi esiningabantu bakhala nje athi bengakwazi ukuthi bakhalelani
lo umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Young Warriors liselizweni laseZambia ukuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Youth Championships wona oqale lamhlanje edolobheni leKitwe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe eliqeqetshwa ngoVictor Ndlovu umsekeli wakhe nguMark Mathe likusiphaya sikaGroup C ndawonye lamazwe abalisa eleAngola, iLesotho kanye leleNamibia. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZifa uOmega Svanda uthi amalungiselelo aleli qembu ahambe kuhle kakhulu njalo bakhangelele ukuba liqhube kuhle kulomncintiswano.
Bahambile bafikile all is well khathethe mele natrainer sikhulumanje ukuthi ubambe nawe kulamalenjanize sukhothi ubonele uyakholisa kuntoukuthi uyakufayinali zahamba nami for next week siyakufayinali siyathatha kubawini abafana bethu bangatona zangoku ama-preparation angambe kuhle kakhulu kakhulu abantu bathabe kakhulu ukhoach wami.
Iqembu leZimbabwe lilabadlali abambalwa abakade bedlala kusizini esanda kuphela kusigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uBukhosi Ncube weqembu leHighlanders, uLeroy Mavunga weqembu leYata, uShadrack Panashenyawa weqembu leBantu Rovers, uClive Rubia weqembu leBulawayo City, uKing Nasama weqembu leDynamos kanye loDelic Murimba weqembu leWange. Abafana beZimbabwe bazadlala umdlalo wabo wakuqala kusasa ngolwesine lapho abazadibana khona leqembu leLesotho kuthi komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C iqembu leNamibia lizadlala leAngola. Imidlalo yona iqale namhla kodwa njalo emdlalweni wakuqala wesibaya sikaGroup A iqembu leMalawi linqobe leSwaziland nge-3-2 kuthi kowesibili wesibaya sikaGroup B iqembu leEgypt linqobe leMozambique nge-1-0. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup A ingagoqela eleZambia kanye leUganda kuthi amanye akusibaya sikaGroup B ngabalisa eleSouth Africa kanye leMauritius. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umpalumpalu fele umntakamali
umpalumpalu fele umntakamali
Bo ichahale cholojo uzinja ziyamluma ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi lamlela singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Ukubelwa kudubulana kwamapholisa endlini kaSkomichi wawe eHarare kwachiswa indlu yakhe ngomunye wamapolisa.
Itale le parlamente lihluza udaba lokuthi kusemthethweni na ukuthi amasotsha agcwale ndawana yonke.
Siligqibela lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungamilinkomo, salani ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.